tinga mizaine mufaro vatereri muchirongwa chenyu tinotarisa zvinotsangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Comfort Dondo vanogara imo muno muAmerica kumuMinneapolis asi vane zvirongwa zvekushanda nemadzimai ari muno nekumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti sangano ravo rinonzi chii uyezve rakatanga rini rinoita nezvei.
Inizo ndoitwa Comfort Dondo, organization yedu inonzi Pumulani African Women Against Violence. Tiri based muno muUnited States of America asi takatotanga kulaunch mamwe maprograms kuAfrica nekuti tinobva kuZimbabwe, so ndoda kuti basa redu ringe richiita kuno kudiaspora asi tisingatanga nawo kumusha. Organization yedu yakatangwa 2017, the new founding executive director wayo.
Chini chakaita kuti mufunge kuti mutange sangano renyu iri.
Ndakaitangawo ndasangana nematambudziko iwaya domestic violence muupenyu hwangu. Ndinoda kuzokubatsira madzimai vanogona kunge vari kuenda through domestic violence or vanogona kunge vakaenda through some kind of abuse vachiri vana asi havana kuita se havana kuona solution kana maybe vakangozvisiya zvakadaro vasina kuwana kurapiwa pamoyo pavo. Ndomabasa atiri kuita iwayo organization yedu.
Muri kuona pane madzimai nevasikana vakawanda here vari kuuya kwamuri vachitaura kuti vari kusangana nematambudziko aya?
Muorganization yedu kubvira pakatanga 2017 ndingati ndosvika tawana madzimai anodarika kana kuma 2000 uyezve amasingori vekuZimbabwe chete kana vari kungori kudiaspora. Madzimai akawanda tosangana navo pamasocial media vana Facebook vamwanotonyora mufacebook account kuti ndiri kuita nedambudziko akadai pamwe mumwe anenge atori kana kumasvingo asi ndiri kunoko. Kusangana nemadzimai akawanda nedambudziko iri uyezve dambudziko rakatekeshera pasi rese asi munharaunda yedu yemaAfricans idambudziko rakanyanyisisa nekuti tine chivanhu chedu chekuti hautauri zvinoitika mumba mako haufaniri kutaura. Saka inini kutsanangura kwandiita nyaya yangu pese pandoshanda nemadzimai ndofunga kunoita kuti vanzwe kusununguka kutaura neni vanzwe kusununguka kutaurawo nyaya yavo. Saka ya tiri kusangana nemadzimai akawanda chaizvo vakawandisa. Chishuwo changu kuti mumwe musi ofisi yedu ivharwe kuti hapasisina dambudziko iroro nekuti idambudziko rakanyanya. Ndotarisawo kana mucommunity yedu Zimbabwean community yedu ndakanyautarisa kana kuUK tiri kuona zviri kuitika madzimai ari kurayiwa zvakanyanya. Saka idambudziko ratinofanira kuti tirambe tichitaura nezvaro.
Timbotipaiwo nhoroondo yedambudziko renyu kuitira kuti kune vamwewo madzimai vakatarisana naro pari zvino vanoziva kuti aiwa imi makapunyuka uyezve kune kundiso kupedzisira uku.
Inini dambudziko rakandiwira ndatove muno muAmerica semunhu wechitema ndakarorwawo nemunhu wemuno munyika munomu. Ndakabatwa nekusaziva system kuti system kutori nemalawyers kune zvinhu zvaigona kundibatsira. Saka ndakaoneka ndichiramba ndiri mudambudziko iroro nguva yakareba zvinova zvinhu zvakandikanganisa kana pautano hwangu. Pandakazokwanisa kuzowana rubatsiro ndingati ndotenda Mwari nekuti handina kuzorasikirwa neupenyu hwangu zvakaitawo dzimwe hama neshamwari dzatinoziva munharaunda medu dzakarasikirwa neupenyu. Asi idambudziko rekuti rinokukanganisa kusvika pamwongo weutano hwako vanhu vanosumbokuziva vanongovava kuti umboriani. Dambudziko iri parakandiwira ndinongotenda Mwari kuti rakandiwira asi ndakava nekuwana kupona. Ndakaenda on a healing journey for almost 5 years. Saka ndoda kuudza madzimai ndakuudza madzikoma angu madzinin'ina angu vari kuteerera iko zvino izwi rangu kuti hapana shame kana wawirwa nedambudziko iri. Rinowira vanhu vane mari, vasina mari, vachena, vechiasian, vechiafrica, rinowira munhu wese. Idambudziko rekuti ukawirwa naro tsvaga munhu wekutaura naye, tsvaga munhu wekutaura naye waunonzwa kuti unotrust nekuti vakadzi vakawanda vanoti toda kugarira vana asi ukagarira vana iwewe usiri kubatwa zvakanaka munharaunda iyoyo dzimweni dzenguva vana unopasa on gift iyoyo yeabuse nekuti vanofungwa ndo zvitori normal izvozvo. Saka kuti zvipere mageneration anotevera iwe samai unofanira kumira woti ndinofanira kuona ruponeso rwangu. I need to find my own healing and also ndorama nichidepita kuti inini chakandibatsira ndechekuti ndakatangotaura nezvenyaya yangu ndikabvisa shame nekuti madzimai anoenda through sexual violence, domestic violence, vanowanzonyaradzwa nenyaya yeshame. Tino experience a lot of shame community. Culture yedu inoti single mom yokupa shame, so unopedzisira wangonyarara. Asi regai nditi pese pandosheya nyaya yangu inini, ndorealiza kuti apasisina shame nekuti ndini ndinotaura nyaya yangu.
Kana pane madzimai angada kushanda nemi kana vangada kuwana rubatsiro kubva kusangano renyu, vanokuwana ipapi?
Inini tinowanikwa tiri pa Facebook. Mukatarisa pa Facebook kuda ndoine ngeri easier pa Messenger. Sarangu ndoitwa Comfort Dondo, saka ndoshandisa sarangu Comfort Dondo. Uyezve organization yedu it's Pumulani, inova PHUMULANI. Pumulani mukangoisa mu Facebook munoiwana organization. And then app number yangu ndokona kupai app number yangu is +1 612 251 9421. +1 612 251 9421. Ndinofara kunzwa kubva kumadzimai, kubva kumy fellow sisters. Anytime you can app me, you can call me, you can reach out per Facebook. I'm here 24/7 kana muri kuda kutaura about whatever is happening mupenyu wenyu.
Aiwa, tinokutendai muzvare Comfort Dondo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya, huye ndiri muWashington.